zvekwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe womuripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neMCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vachifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri, bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange taakudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana, uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda mumakwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zviuruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi eAfrica yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zviuru makumi mashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikangozvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagarojairira makare kare exposure yashayikwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA inoti Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa, izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe aikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAFCON 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10 yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro, nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League, Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarber Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.